Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera zvita 7 2019. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tho ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Asi unomwana asi pamasaka. Unomwana kuHighfield. Unomwana kuKwamtari. Unomwana kuBrawayo. Asi kufamba 100 meters. Hagoni. Asi takuziva kuti chii. But vamwe vazo discover kuti vamwe vavo vangachipiwa mari maUS dollar tichazvibudisa nenguva yazvo. Ndezuve vakaya vamwe.
Mutungamiri wenyika ava Emerson Munangagwa vanoshoropodza vanachiremba vari kuramwa mabasa, vachiti vanachiremba ava vari kupiwa mari kuti varamwe mabasa avo.
Zvinototishamisawo kunzwa kuti mukuru wenyika akutaura zvinhu zvakafanana naizvozvo. Nekuti isu vakagara vachitaura ivo semutungamiri wenyika kuti ivo mutungamiri wevanhu uye mutungamiri anoteerera vanhu kana vachitaura zvavanotaura pachirungunguva dzakawanda vachiti he is a listening president.
Asi vanachiremba vanoti vanoshamiswa zvikuru kunzwa mashoko akadai achibva kumutungamiri wenyika. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanotadza kuenda kumusangano webato ravo kuChegutu uko vanga vakatarisirwa kunge vari nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vashoropodza vanachiremba vari kuramwa mabasa, vachiti vanachiremba ava vari kupiwa mari kuti varamwe mabasa. VaMunangagwa vataura mashoko aya pamusangano wavaita nevaimbo vevanachimbwido nanamujibha munguva yehondo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashara pamusangano vaita nevaiva vana mujibha nanachimbwido munguva yehondo waitirwa paCity Sports Center muHarare nhasi, vaMunangagwa vati vanachiremba vari kuramwa mabasa, vanhu vari kubhadharwa nevanhu vavasina kudoma nemazita kuti varamwe mabasa.
Votiwo incapacitated kuti hatikwanisi kuita kubasa. Vamwe vanoti hatikwanisi kuita kubasa vanogara mudzimba dziri muhospitari. Anokona kuzongofamba kubva pano kuenda kumota yangu anoti handikwanisi kuda mari yebhazi. Rinofamba kupi bhazi kubva pano kuenda mukati mehospitari? Asi iye unomuwana asi pamasaka. Unomuwana kuHighfield. Unomuwana kuKwamtari. Unomuwana kuBrawayo. Asi kufamba 100 meters. Hagoni. Asi takuziva kuti chii. But vamwe vazodiscover kuti vamwe vavo vangachipiwa mari maUS dollar tichazvibudisa nenguva yazvo. Ndezuve vakaya vamwe.
Asi munyori mukuru musangano runomirira vanachiremba vakuru reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association, Dr. Aaron Musara, vati vanorwadzikana zvikuru kunzwa mutungamiriri wenyika anozvita anoda kuteerera achitaura mashoko akadai.
Zvinototishamisawo kunzwa kuti mukuru wenyika akutaura zvinhu zvakafanana naizvozvo. Nekuti isu vakagara vachitaura ivo semutungamiriri wenyika kuti ivo mutungamiriri wevanhu uye mutungamiriri anoteerera vanhu kana vachitaura. zvanotaura pachirungunguwa dzakawanda vachiti he is a listening president. Zvino ikana vakataura izvozvo vasina kumbotaura onesu kuti tinge tichivatsanangurira dambudziko ratinaro. Handidzii kuti ndiani angadai akuchivarasisa kuti vasiye gwara ravo rekuva mutungamiriri wenyika anoteerera vanhu vake, sekuziya kukwatagara tichiita ivo vachitaura kuti ndizvo zvavanoda kuita. Isusu samachiremba, nyaya yedu haisi kupuhwa mari nemumwe munhu. Hatina munhu anonzi ari kutipa mari yekuti tisaende kubasa. Handizvo. Kana vaine vanhu vari kuvanyepera kudaro, kubva vari kurasana zvavo pache zvavo.
Sachigaro wana mujibha nana chimbwido kumanika land, amai Angeline Mponda vaudza vamunangagwa kuti vanoda kubhadharwa mari yemuripo webasa ravakaita munguva yehondo.
Comrade President, isusu wana chimbwido vamwe takaita vana vashoma, zvibereko taitochewa, zvekuti tinoda kuti tipindewo munyaya dzekombanzeshen. Wana chimbwido nana mujibha munyaya dzekombanzeshen.
Asi vamunangagwa vati hurumende haikwanise kuvaripa.
Saka kubuya mugaya kwatingaita ndekupi? Kune vamwe vatitoda kombanzeshen. Zvotikaronga nenyaya yekombanzeshen, angasara munyika ndiani? Hapana. Asi imwe kana mavhetana tine mahwindo emafunds, tine mafunds akarongeka ataitaura nezero kuus about 3 or 4 ataseta apo, okuti muite maprojekt tichikuitai fund nokuti munenge muri inda waveterans.
Asi vamunangagwa vavimbisa nhengo dzezili wako kuti vachadzipawo minda mushure mekunge vaiva ana mujibha nana chimbwido ava vati vazhinji vavo havana kuwana minda. Vamunangagwa vakurudzirawo vana mujibha nana chimbwido ava kuti vaombe makomiti munzvimbo dzavanogara kuitira kuti vagonyatsozivikanwa vese, kuitira kuti zvigoita nyore kuvabatsira pavanenge vachida rubatsiro. Musangano uyu warongwa nesangano reZimbabwe Liberation War Collaborators, kana kuti zili wako. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vatadza kuenda kumusangano webato ravo kuChegutu, uko vanga vakatarisirwa kunge vari nhasi. Asi musangano uyu waenderera mberi hawo zvisinei kuti vaChamisa vanga vasipo. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuvanhu vanga vari munhandare yepfupa jena muChegutu, nhengo yebazi reNational Council yeMDC vaHepmore Chidziva vaudza vatsigiri vavo kuti vaChamisa vatadza kuuya nekuti vari kunze kwenyika, uko vari kuita misangano nevatungamiri vedzimwe nyika dzemuAfrica neEurope.
Tatichitarisira pano vagari veChegutu West kuti president vange vachisvika nguva pfupi yanga ichizotevera. Asi pano tine mashoko anoratidza kuti misangano yavari kuita kwavari yakawanda zvekusvika pekuti nhasi president vakasumuka vachinanga kuSweden vakaenda kuSenegal. Nhasi vange vachifanira kudzoka, asi paita nyaya iri panapa yekuti vamunangagwa nenyaya yekuona kubatwa batana kwaita president nevatungamiri vakawanda vekunze kwenyika, varonga nyaya yekuti vatsvangira vaChamisa vakadzoka munyika vasakwanisa zvekuwana mukana wekuenda kupi kunze. Saka vatsvaa kuti aiwa nhasi regai pedze musangano chindeni vandikumbira rege rokuwana toona tofamba sei chinjae.
Asi dzimwe nhengo dzebato iri dzinoti vaChamisa vatadza kuuya nekuda kwemakakatanwa ari mubato, zvikuru sei kurongwa kwakaitwa musangano wanhasi uyo wapindwa nevanhu vashoma. Mashoko aya anoratidza kuti ndeyechokwadi sezvo vachidziva vazobvuma kuti vaChamisa vari munyika asi vari kuita mamwe mabasa patavabvunza mushure mekutaura kuvanhu.
VaChamisa havana kwanisa kunge vachisvika pano nenguva nekuti pane kumwe kwavari kwavarubita rume basa saise nume dzavo tashika kuti tinge tichingofambisa basa tichienda mberi tichaita zvakare mumwe musangano wavachange vari pano vachamisa hongu
Imwe nengo yeMDC isina kuda kuzivikanwa nezita inoti vanhu vakawanda havana kuuya kumusangano uyu nepamusana pekusawirirana kunonzi kuri kuitika mubato iri.
10 pamakandas emunomhanzi timangana asi 10 vanga vasipo havana kuudzwa. Pane vanhu vanga vachiita zvezvinhu zvechi vanga itogadzira rudzi vachiita hatinambira tamboudzwa tizivikanwa neMDC muno.
Asi mukokeri wemisangano yeMDC mudunhu reMashonaland West vaEdward Dzeka vati kunetsana kuri mubato hakusi iko kwaita kuti pamusangano wavo pauye vanhu vashoma.
Pamwe papaine mamessages sekuyesekuta chanzi National Council Harare chibva neimwe faction zvira zvekuti vanhu vasabuda.
Sachigaro vechidiki muMDC vaObey Stole vatora mukana uyu kuudza vanga vari pamusangano uyu kuti hurumende yava Emerson Munangagwa iri kuratidza kuti haina hanya nevanhu izvo zviri kuita kuti zvinhu zviome munyika. Asi imwe nhengo yebato rezanupf vatapiwa chitate vati bato ravo riri nani nekuti vatungamiri varo vanononoka kuuya kumisangano asi vachizotaura nevanhu kwete zvaitwa nevatungamiri veMDC vave kutotadza kuenda kumisangano yavo nekuti vanhu vanenge vari vashoma. Vachitate vatiwo hurumende yebato ravo iri kuedza nepose painogona napo kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Musangano waitwa kupfupa jena wanga wakanangana nekuudza nhengo dzeMDC mamiriro akaita zvinhu munyika uye zviri kuitwa nebato iri.
Chaitoi makomuredzi, chaitoi kubvise zanu, chaitoi makomuredzi.
Ndakamira Studio 7 kupfupa jena muchegutu ndini Ata Chiguriwa.
Sangano ravana chiremba vakuru reSenior Hospital Doctors Association rinoti harisi kutambira kurudziro iri kuitwa nesangano reHigher Life Foundation yekuti vadzokere kumabasa vachipihwa mari nesangano iri. Munyori mukuru weSenior Hospital Doctors Association, Dr. Aaron Musara, vanoti haisi mari chete iri kudiwa navana chiremba asi kuti vari kuda kuti muzvipatara munge mine mishonga nezvimwe zvikwanisiro kuitira kuti varwere varapwe nemazvo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reHigher Life Foundation kuti sangano iri richaita sei sezvo vana chiremba vari kuramba kutambira kurudziro yaro. Asi Dr. Musara vanoti muzvipatara mukava nezvose zvinodiwa uye vana chiremba vachipihwa mihoro inokodzera, vana chiremba vanodzokera kumabasa avo.
Takati isusu Higher Life Foundation nyaya yayauya nayo inyaya yakanaka, asi ivo vari kuti vanoda kupa mari kumachiremba chete. Hongu tinokwanisa kutambira mari iyi towana nayo mumaoko toishandisa. Asi tikadzokera kubasa kusina zvekushandisa, tinenge tadzokera kunoitei? Kudzokera here kunoona futi vanhu vaya vachifa futi? Saka iti kuti isusu Higher Life Foundation toda kuitenda nekutaridza kwayo kwayakaita chido chekuda kubatsira. Zvino machiremba iko zvino akunetsekana kuti chido chavo ichi chido chaicho chizere here nenyaya yekuti vada kubatsira kudaroso. Vari kusaidzira kuda kuenda mberi kuti chiremba ngaangotambira marudzoka kubasa. Isu tiri kuti kokaandasikako bhandeji rekuisa ndichariwana kupi? Ko mushonga wekuisa paparonda ndichauwana kupi? Ko mushonga wekuti ndibaye munhu anga achipora wacho uchabva kupi? Katati tida kuti tiite operation. Ko mushini wakafa uyu tichaita sei kuti tikwanise kugona kuushandisa paoperation? Zvinhu izvozvo hazvina kugadziriswa. Saka tikaferesa isusu tinoona kuti kune vanhu vasiri kuda havo kuti zvinhu izvi zvinge zvichigadzirwa. Nekuti dai hurumende yedu yange ichida kuti zvinhu izvi zvinge zvichigadzirwa, taigara pasi pamwe chete totaurirana kuti rit danho redu ratichabvana kuvaiko zvino ratichafamba nayo tichabva pano tichiendayo tichienda kupi? Zvino zvinoshamisa, munonzi uyai kumeeting, maenda kumeeting iya moita meeting ivoko kuminist of health uko mapedza monjaraita hasaka nyaya yacho ajeka manje takugadzira. Tinoshamisa, munoona vanhu vatanga zvinhu zvinyowani futi mabva ipapo vasiya zvese zvizvo zvamataurirana zviya. Ndo zvinhu zvokusaka zvinhu zvisafambira mberi. Vanhu vanobedza machiremba kumeeting, vosoita meeting, kana meeting yapera vanotsinzirudza zvese wosiyana nezvisezva tauriranwa zvikawiriranwa vakuita zvauriti saka zvoita sokunge machiremba haasi vagara navo pasi nekuirirana asi iri nyaya yekuti havasina kugadzisa zvinhu iyo pache zvavo and vaakuda kuchivimba nehaya raifi kuti haya raifi kana chinge iriyo yaunza mari saka machiremba ari kungoda mari saka zvapera haisi nyaya yemari inyaya yeupenyu hwevanhu zvo
Dr. Musara, tiri kuona kuti izvo sangano reHigher Life Foundation iri riri kuratidza chido chekuda kubatsira. Imi sesangano mati mambotorawo here matano ekuti mugare pasi neHigher Life Foundation mogarisana muchitaurirana kuti muone kuti mungabude nezvisungo zvakaita sei?
VHigher Life Foundation vasati vabudisa nyaya yavo pachena kuti izikanwe neveruzhinji vakatanga vauya vakabvunza kuti nai zvakambomira sei chii chiri kunoita kuchipatara tikavatsanangurira ivo vana naamba iwa vekuHigher Life vakabvunza kukaitwa musangano wakatoitwa vanhu vakatotsanangura zvinhu zvese tikafunga kuti tiri kunzwisisana zvinhu zvese zvapera vakazoendawo vakaita misangano yavo nehurumende chakuzotishamisa zvese zvapera zvese hanzi neveHigher Life hatidi kutaura nemasangano emachiremba hauchadi kutaura nemasangano emachiremba nhasi uno asi uchitanga zvinhu zvako wakauya kuzobvunza tikakutsanangurira zvese tikafunga kuti tiri kunzwisana asi nhasi vachinja zvekuti iko zvezvi kuda kuti uti unoita musangano navo vakatoti hachadini chekuita nemachiremba kutaura ku
tiri kuona kuti izvo vanhu vari kufa muzvipatara Dr. Masara uyezve vanhu vakawanda vari kutadza kuwana rubatsiro rwavana chiremba imi sesangano rinomirira vana chiremba vemuzvipatara dambudziko iri ringagadziriswe sei
dambudziko iri harina kumbooma kugadzirisa iri riri nyore nyore tati isusu hurumende yedu ikaronga zvinhu zvayo yotiudzaiyo kuti panyaya yeequipment panyaya yemadrugs iko zvino taunganidza izvi zviri papa izvi musi vakati zvinhu zvakati zvinogadziriswa zvakati bramiso akati zvinogadziriswa zvobva zvajeka kuvanhu kuti vanhu vanoziva kuti chakati aiwa chako taakunotanga ndingati tine zvinhu zvatakatovapa tikavati chekutanga tanga izvi zvinhu zvinotevera izvi ngazvinge zvagadziriswa machiremba achidzokera kubasa izvi zvimwe zvacho izvi zvorounganiswa kuti zvinogadzirwa sei mapepa iyayo akavapo zvinhu zvikajeka kuti rait iko zvino kwataa kuenda ndekuku zvikangojeka chete hazina kana dambudziko machiremba anenge adzoka kubasa
munyori mukuru wesenior hospital doctors association Dr. Aaron Musara vachitaura vari parunhare vari muHarare yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Tracy Chagare Sango avo vanovakanzura wemumbare vakamirira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muzvare Chagare Sango mumwe wemadzimai vakasangana nemhirizhonga mazuva apfuura apo vakange vari pamahofisi avo paHarvest House muHarare vakamirira kunzwa mutungamiri wavo achitaura tichange tichikurukura navo kuti vatipe nhoroondo yezvakaitika pazuva iri hatina kukwanisa kunge tichinzwa divi remapurisa munyaya iyi tinokuchingamidzai nemufaro muzvare Chagare Sango tinoona kuti pari zvino Zimbabwe nepasi rose vari kurangarira mazuva e16 days of activism against gender-based violence asi tiri kunzwa kuti imi makasangana nedambudziko rekushungurudzwa timbotitsanangurai kuti zvakafamba sei
takanga tisi taenda kuHarvest tichida kuita meeting napuresident yavaida kungoadiresa vachitori panze saka patakasvika vazvanzo nemapurisa paa patoo nevanhu kudhara patoo vatanzo nemapurisa ibai ipapo mainge ipana pandati ko muri kuti dzingirai zvikanzika puwa authority ndemandati mapuwa authority nani ndebavaramba akanyarara mupurisa wewe saka pakauya president chamisa vachida vakasopinda vakavavhurira barricade yavakanga vakaita ndivo vavavhurira saka isaka bhatateera mumashure tichiti president vapura regera tinopinda tipinde muoffice medu muhave ndopatakati vachitiregeza tichipinda pakati paya ndivo vatimaunta mapurisa ese ndopavakatanga kutirova ipapo.
Imi makawanikwa muchikuvara here pachiitiko ichi?
Ndogona kukutumira imamama ndikiri mapicha. Akabuda aibuda pa social media zvakanyanya last week yese nepa Twitter pa president Chamisa. Ranga riripo rine ropa side ndine bandage musoro ndakapeka hembe here. Ndini wacho amuri kutaura naye. Kana muchida ndogona kukutekira imapicha.
Zvamira zvakadaro, imi munoona sei nyaya iyo yekushungurudzwa kwemadzimai ene mapurisa vanenge vari kuita zvematongerwo enyika?
Tinorwadzikana zvikuru zvakanyanyisa nekuti munyika medu munoma muna demokirasi ukaona munhu achimupurisa achinzi arove munhu mumusoro havana imwe pati yavairova vaida kurova musoro hakuna mupurisa anotrenwa kunzi arove musoro because vamwe vacho vakatopfeka mawhite tekis kuratidza kuti havatomboziya they were sent kutenda munorova vanhu chete vazi mupurisa akatrenwa harove munhu mumusoro.
Tombotaura edu basa renyu reukanzura munganyatsotitsananguro kuti basa iri munenge muri kuitei uyezve makariipinda sei semudzimai?
Basa iri tinenge tichibatsira constituency pane zvimwe zvinhu zvekuti kanzuru inogona kunge yakasarira isingasimudze musoro pane zvichemo zvinenge zvichiitwa nevanhu vemuconstituency zvakafanana nemablockage ematoilet mvura zvakawanda zvine izvi zvichiitika muconstituency kuvhara maroads saka ndorimwe basa rinomiririrwa nemacancellors. Tozouya chigaro changu ichochi kuti ndakachihwina sei. Inini ndinofarira politics zvakanyanya saka ndakazvitanga kara ithink 2004 kana ndisingakanganise kusvika nhasi ndakakontesta 2013 ndikadyiwa paprimary handina kudzokera shure ndakazokanda mamwe mapepa kuti ndibva ndazohwina 2018 ndokuizoita kancela kwandakaita.
Tichiona kuti makatarisana nemhirizhonga sekutaura kwamanga muri kuita izvi zvinoita kuti vamwewo madzimai vazoda here kupinda munyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika?
Havazoda, vanototya manje. Ndikatarisa kuhama dzangu chaidzo dzinototya takambokuudza kuti zvisiye ndikati inini zviri muropa ndozvifarira saka handigone kuti ndisiye chinonzi siya ndechiri mumaoko but chiri pamwoyo ndogona kukutaurawo ndasiya but ndichichida but unoona vakadzi vari kusanga vandee ndichisangana navo nevandinoswera navo vari kuomerwa zvakanyanya kuti hatidi kuita zvepolitics kunofira mahapa.
Vanenge vachida kukubatsirai vanokuwana ipapi?
Vanoda kundibatsirai +26377370661 kana kuti 26371918470 ndodzokorodza zvakare 26377370661 ndouya imwe yacho inoti 26371918470 ndopa namba dzandinowanikwa plus paemail address inoti ward3mbarecouncillor@gmail.com.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemamiriro ekunze zvichitevera kupisa kwanga kuchiita munyika mazuva apfuura aya uyewo tarisiro yekuti kungangonaya mumazuva ari kutevera kutanga kupera kwesvondo rino. Tiri kutarisawo nyaya yekurohwa kwevanhu nemheni uye kuti zvingadzivirirwa sei, matanho api angatorwa nevanhu kuti vange vasingasangane nedambudziko iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weboka reMed Services Department vaTichizinyemba. Vazinyemba, tiri kunzwa vamwe vachichema kuti mamwe matunhu emunyika
ari kupisa zvakanyanya, mvura isingaratidze kuti ingaturuka nekukasika. Mungatudza kuti zvakamira sei?
Mvura hongu haisi kunyatsonaya zvakanakisisa. Mazuva apfuura aya kusvika naizvino tiri kungoona mvura yedu iri kungoti apa neapa. Pane dzimwe nguva unotoona kuti panotopedza mazuva pasina mvura yanaya. Chikonzero chiri kuita kuti mvura irege kunge ichinaya nechekuti mukuongorora kwedu kune mhepo yakagara pamusoro penyika yedu yeZimbabwe nedzimwewo nyika dzakafanana nana Mozambique nana Zambia kune dzimwe nzvimbo dzeikoko. Mhepo iyi haina unyoro zvakare inoita kuti kunge kuchishaika makore. Saka izvozvo ndozvinenge zviri kunyanya kukonzeresa kuti mvura irege kunaya. Asi tichidaro zvedu apa neapa kunonge kuchito kuti mvura tinge chitisakasakasa apa asi isina kunyanya kunaisa zvayone. Ndizvo zvandingade kuti nditaure pamusoro pekushaika kwemvura pamazuva ano.
Vamwe vanonongedzera mukushanduka kwemamiriro ekunze avari kuti climate change, vachiti ndo zvimwe zvezvinhu zvakonzerawo matambudziko akaita sekunonoka kunaya kwemvura nekupisa kwekunze. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Zvinangodaro hazvo, asi chatinoziva ndechekuti kuongorora kwemamiriro ekunze makore ati wandei taakuona kuti mvura yedu yakushanduka matangiro ayoni kana iko kupedzisira kwainenge yakuita. Taakuona kuti zvaakusiyana. Zvatingade kunyanya kutaura pamusoro peizvozvo ndezvekuti hongu tinogona kutaura hedu kuti iclimate change, nokuti climate change inooneka tingati pakushaika kwemvura kwenguva yakati rebei, kana kuri kuti mvura yacho ikauya inogona kuya ine ukasha nemafashamo. Zvakare tinoona kuti climate change yakonzeresa kuti mwaka hauchanyatsozivikanwa kuti unotanga rini kana kuti unopera rini. Izvo zvimwe zvinhu zvakuratidza kuti aiwa kushanduka kwakuita mwaka yemakore ano. Ndingade kuti tikuona zvedu kuti kupera kwerino kana kuti kwesvondo rino kuchange kwakuti uye kuti mvura, asi handidi kuti ndivimbise mvura inenge yakati yakawanda chaizvo. Hongu inogona kunaya, tinoziva kuti mvura inouya yemabhanan'ana apa inogona kunaya yakawanda chaizvo. Wozoona kuti pane dzimwe nzvimbo dziri pedyo pedyo dzine inogona kunge yashayika. Saka ndozvandingade kutaura kuti tikuitarisira mvura iyoyi yekupera kwesvondo rino, asi hatidi kuti titi mvura iyi yakawandisa chaizvo. Aiwa,
tinoonawo mumazuva apera aya vaZinyemba mvura yakanaya, vanhu vakati kuti vakarohwa nemheni matunhu akasiyana siyana. Zvii zvamungataurawo pamusoro pezviitiko izvozvo?
Ichokwadi, zvaakuoneka kakawanda izvozvo kuti mvura iyi yakuuya ine ukasha. Ndingade kuti ndo zvimwe zvinhu zvinokonzereswa neiyoyi climate change, kana kuti yatinoti pachirungu zvakare variability. Tinoona kuti kutanga kwemwaka kana kuti kwezhizha mudenga umu munenge mune yatisati pachirungu energy. Saka unozoona kuti energy iyoyo kana kuti kusimbarara ikoko kupere kunopedzwa nokunaya, kunonaya mvura inenge ine ukasha. Saka ndozvaakuitika izvo. Saka tinenge tichikurudzira kuti vanhu vange vachitora matanho yakati wandei kuti vazvidzivirire kubva kunjodzi inogona kuwanika nenyaya yekurohwa nemheni. Tinoziva zvedu kuti mheni hatingati pachirungu 100% kuzvidzivirira, asi unogona kuitora nhanho yekuti uzvidzivirire, kufananidza nokusageza kana mvura yakuda nemabhanan'ana yeye yakuda kunaya kana kubika nokubata kana kuti mazvinhu zvemagetsi mvura yakuda kunaya iyeyi nemabhanan'ana, nokunge muchihwandawo zvakare pasi pemiti. Izvozvo zvinogona kuita njodzi, nokuti muti iwoyo mukawanza pasi pawo ndiwo dzimwe nguva unenge wakarebesa pamuri ipapo. Saka unogona kurohwa nemheni.
Avo vanga vari mutauriri weboka reMet Department vaTeach Zinyemba muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu. FC Platinum yakundwa 3-0 neItoile du Sahel yekuTunisia mumutambo weCAF Champions League Group B watambwa nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi paindaneti pawww.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Dokisi ya Mina Sandekile Mhlanga achikupa inau dzeNdebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.